parizvino vakawanda vanodai vari mushishi yekutenga zvakasiyana siyana zvekunobika nekushandisa pamhemberero yatakatarisana nayo. Maduta vanhu angadai ari kuita nange mutange achitakura vanhu vachienda kunofara nehama neshamwari kumamisha. Asi nezvanga zvichiitika mukati ma-2015 pamatongerwo enyika nezveupfumi, veruzhinji vakadzika mazvikuru. Vachitaura pagungano re-Southern African Political and Economy Series, SAPES Trust muHarare, mutungamiri webato re-People's Democratic Party, vatenda ibiti vakati, maomero ezvinhu muna 2015 anga akatarisana neve mumaguta pamwe neve mumamisha.
2015 igore ranga rakaomera vana vazhinji vemuZimbabwe. Kunyanya nyaya nhamo yekushaya mabasa, yekushaya mari yeschool fees. So vana vakawandisa vanosvika kuma 87,000 vakadzingwa muzvikoro nenyaya yekushaya school fees. Vashandi vanopfuura 40,000 vakadzingwa kumabasa kubva musi wa 17 July pakabuda judgment iya yeSupreme Court yana zuva nananyamande.
Mumwe mugari wemumusha wekwamutenda kwachihota, baba Jericho Mandere, vanotsinira mashoko avabiti ekuti zvinhu zvakaoma zvachose kumamisha.
Vanhu kunoku vanorarama nekurima magarden, ende kunonoka kwemvura zvinoreva kuti chibage chakazosvikirwa zhinji zvacho changa chatotumbuka. Kuminda chaiko chaiko hakuna chiriko. Pari zvino chaipo kuti titi tingati zvaoma, tiri kurarama, asi pamberi apo sevanhu vagara vanorarama nekutenga hatisi kutarisira kuti tinosvika kuna February, March, April tichine chikafu.
Sekuru Enoch Mutenda, avo vanogara mumusha makare wekwamutenda, vanoti kushayikwa kwemabasa kungangowedzera muna 2016 kuri kuita kuti vana vakawanda vapindwe nemweya wekuba.
Tuone vanhu upenyu hwakanaka ndezvekutoti zvino izvi vana vadiki tinavo kuno kumusha. Davaita 2016 yekuti utiwo waunda kumaindastri achitsvagawo mabasa, achipinda mabasa, zvinozobatsira munyika. Nekuti zvinozvi indastri ndochinhu chikuru chekuti indastri vasenza vana havachaba mombe dzavanhu, vanozaapa mugadheni maningi hazvichaita, achisenza kubasa achibva tapekapeka kadiki yako achidzoka kumba.
Muzvare Joyce Tinarwo wekwamutenda vanotiwo madzimai echidiki akawanda akaita saivo asina mabasa havasi kuwana rubatsiro rwekudya kana rwauya. Vanoti dambudziko iri rinofanira kuongororwa nevakuru vakuru nekuti vari kutsondwa muchivande.
Saka ndinoita sokuti pamwe zviwanikwa izvi ndikagona kuita sei kuzviwanawo. Saka asi handisi kuzviwana ndomboedza kutaura, ndataurazve masabhuku angu haasi kundinzwa. Arangaingondi soft assist darangu rinenge ishanda richitambiswa nevamwe vanhu. Saka mhenoi baba kuti pangagoni kuosei kuti ndigonewo kurima, kunge ndiwanawo idzo fertilizer idzodzo, mbeuwo idzodzo, kuti muri uite sei iwane kudya.
Sekuru Amos Murape wemumusha wekwamungate kudomboshava vanotiwo zviri kudomboshava zvinonzwisa tsitsi pavabereki vasiri kukwanisa kuendesa vana kuzvikoro.
Tinenge tichinzwa urombo nezvinhu zvakadaro. Tunzwa tsitsi nekuti kutambudzika kwemwana wanhingi ndekwangu zvakare. Zvinonzwisa tsitsi zvinhu zviri kuitika izvozvo. Vana vanofanirwa kudzidza nekuti tiwane zvinhu zvinotibatsira pamberi. Mwana kana asina kudzidza hapana tarisiro yaunotarisa kuti achakubatsira nezvakati, nekuti yanenge aitamburawo yeuchitambura. Tinoona kuti panyaya yezvikoro izvi dai vaona kuti vangaite sei kuti tigone kuisawo vana vezvikoro murombo mupfumi vana vedu vemuchete.
Sekuru Murape vanoti ivo vana vanofanira kudzikamawo zvekare kuitira kuti varerutsire vabereki vavo.
Vana vamazuvano havachatsudzika ukamutsura wato under police wakunzi child abuse. Zvino saka izvozvo izvo mwana ndiwo manyukunyuku anenge apinda mubhawa mauri zvauri kunwa yanoda usikunwa izvozvo izvo. Ko ndepi mudhara? Ndeipi mudhara? Hatisa hatichakudzana, anongopinda kada ko mudhara ndikati rofodya. Hazvisina respect. Uri mwana wokwani? Ndi uneneni. Uri kundibvunzire uneneni siyana neni? Saka zvinhu zvinotibata isusu vabereki izvozvo zvinotirwadza.
Amai Mary Murape wemumusha makare vanoti huori hwanyanya mumamisha mese nemumataundi. vanoti zve vanasikana vari kusangana nematambudziko akaoma.
Vanhu vanyanya kuda mari. Ndisingazivo kuti zviri kukonzerwa nekuoma kweupenyu here. Asi corruption yaita se yanyanya because enezvi chese chaunengoshida kuita ka munhu ari kutaura kuti ari kuda mari yedrink. Ndikataura especially kunyaya yetransport kumakombi. Unogona kuenda kuma offices uchida unogadzirisa mapepa anenge achida kugadziriswa handiti but hakuna chinofamba ikoko. Unozopesera wakuzvitira kunze kwaunenge wakupa vanhu mari vanhu vokuitira mapepa achiita se achibuda. Hazvizi kutransport chete zviri kumasectors akasiyana siyana even kuzvikoro zviriko. Vanasikana kazhi ezvinezvi tiri kungonoti vanasikana vari kungotenderera handiti vamwe vacho vakuroorwa vasati vasvika pazera rekuroorwa nekuda kwenhamo kwekuti haana zvekuita se haana zvekuita apedza chikoro agara handiti. Ozongopesiro waonawo murume anoita se anomuroora ozongoenda kana kuti anozongopesira azongotizirawo.
Mai Murape vanoti kupedza matambudziko evanasikana aya hurumende inofanira kuti ivake chikoro chepamusorosoro chekuti vana vemudombo shava vawanewo hunyanzvi hwemaoko sezviri kuitawo kune dzimwe nzvimbo. Muzvare Petina Gapa avo vakambopiwa mubayiro mukuru wehunyanzvi hwekunyora mabhuku vanoti mamiriro akaita zvinhu muna 2015 anotogadziriswa kana vana veZimbabwe vakabatana kwete kupedza nguva vachirwira zvigaro gore rega rega.
Chandinonyanya kutarisira muna 2016 ndechekuti tizvitarise matiri sevanhu senyika uye sevanhu individually vanogara munyika kuti tuda kuti tinzi tiri vanhu vemhando ipi, tuda kuti tinzi tiri vanhu vakamirira chii munyika, mbiri yedu ndeyechii seZimbabwe. Kuti tifunge nezve vision tisuvanani kana tichinzi vanhu veZimbabwe zvinoreva kuti chii. Inini ndinovimba kuti zvinhu zvinogona kufamba.
Gwetari nemukurumbira vaBrian Kagoro avo vanozeya pamusoro pezvematongerwo enyika vanoti vemapato ezvematongerwo enyika vese vari kukanganisa pakupedza nguva vachirwisana.
Nzara yatiri kuona musha nekushaya kwemabasa, kushayika kwemabasa kuriko kureva kuti kukwidzana kwatiri tichiita tiri maelections kuya hakushandure situation iri muekonomi. Utungamiri hwedu huri kungotarisa kuti anogona ane zvibhakera zvinorova kupfuura vamwe ndiani, ane tsvimbo yakakura kupfuura yemwe ndiani, kana kuti anogona kukanda matombo ndiani. Hakuna ari kutarisira kuti anonyatsogona kuvumba upfumi hwenyika ino, anonyatsogona kuunza vanhu vese vatiri tichiti vanhu vaya maexperts tounza nevanhu vaya vanenge vachishanda muindastry nevanhu vaya vane ruzivo rwekurima and so on and so forth.
Vezvematongerwo enyika vakasiyana nezvekutatsurana votambira mazano kubva kunyanzvi dzezveupfumi kuitira kuti vagadzirise mamiriro akaita zvinhu munyika. Remangwana revakawanda rinogona kujeka muna 2016. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.